Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yenhau dzedu dzanhasi chipiri mbudzi 21/2017. Matare maviri eHouse of Assembly neSenate ozeya nyaya yekuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vapomerwe mhosva kuitira kuti vabviswe pachigaro pachishandiswa mutemo weimpeachment. Vatungamiri vemapato anopikisa pamwe nevakarwa hondo vanoungana muAfrica Unity Square vachikurudzira vaMugabe kuti vasiye basa. Mutungamiri mutsva weZANU PF Emmerson Mnangagwa vanonzi vanyorera vaMugabe vachivaudza kuti havasi kudzokera kumusha kuzotaura navo. Kudzamara vaMugabe vataura pachena kuti hapana zvavanoitwa kana vadzokera kumusha. Musangano weSADC woenderera mberi kuAngola uchizeya nyaya yeZimbabwe zvichitevera kupindira kwakaita mauto mumasimba ekutonga nyika. Migwagwa yosara isina mapurisa zvichitevera kutora masimba kwakaitwa zvinhu munyika nemauto. Muchirongwa cheThe Connection paLivestock na8pm tiri kutarisa manyamamire nerongo munyika zvichitevera kuramba kwavaMugabe vari pachigaro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz pashortwave mazuva ose. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page redu reVOA Shona tichange tiri kutarisa mamiriro akaita zvino munyika. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page redu.